achigaro wemedia Institute of Southern Africa Zimbabwe kana kuti Misa Zimbabwe vagolden maunganidze vanoti vakatambira nemufaro kupiwa maresonance kwenhepfenyuro dzemunharaunda kwakaitwa nebroadcasting authority of Zimbabwe nemusi wechitatu.
Misa Zimbabwe tinotambira nemufaro ku piwa license kwemacommunity radio akaita negovernment.
Asi vamaunganidze vanotiwo tarisiro yavo ndeyekuti nhepfenyuro idzi dzizozadzikisa zvinotarisirwa nenharaunda zvekubudisa mashoko echokwadi.
Asi tinoda kuramba tichikurudzira kuti zvive negenuineness mukuitwa kwebasa racho. Macommunity radio akawana malicense anofanira kuti atedzere donzo rekushandisa nhepfenyuro kusumudzira budiriro mumaruva, nekuti ndizvo zvataichemera Misa Zimbabwe kubva kare kuti masaisai asunungurwe azare munyika yose. Asi kana achinge avamo tinotarisira kuti maradio station iwayo asava anotorwa ita zvematongerwo enyika.
Sachigaro weZimbabwe Association of Community Radio Stations amai Pelagia Kapuya vanoti vafadzwa zvikuru sezvo nhengo dzavo shanu dzapihwawo maresonance aya.
Sezvakira tinofara zvikuru nechiitiko chekupiwa malicenses kwenhepfenyuro dzemunharaunda macommunity radios. Tinonyanyisa kufara zvikuru nekuti pane 8 ava vapiwa malicense, 5 vacho mamembers edu eZimbabwe Association of Community Radio Stations. Tinovimba kuti vamwe vacho vese, vamwe vasiri mamembers, vachasarudza kujoina association kuti tirambe tichingoita basa tiri pamwe chete.
Amai Kapuya vanotiwo itarisiro yavo yekuti nhepfenyuro dzemunharaunda dzirambe dzichiwaniswa maresonance. Murwiri wekodzero yekusunungurwa kwemasaisai vakudzai kwangwari vanotiwo kunyange hazvo vanga varwira kodzero iyi kwemakore akawanda vanofadzwa kuti Zimbabwe yatora danho rekusunungura masaisai. Vakwangwari vatiwo chasara kuona kuti hurumende inosiya nhepfenyuro idzi dzichitepfenyura zvakasununguka here kana kuti kwete.
Isu vanhu vanga vachidokwairira kuti danho iri risvike rokuti nhepfenyuro dzenharaunda dzinopuwa maresonance zvinotifadza zvikuru, nokuti danho rakakosha pamusoro pokuti vanhu vanowana kufambiswa nokugamuchira mashoko kwakasungunuka. Asi sevakuru vanogara vachitaura kuti ihwira pamuviri simboyarova dapi, takamirira kuti tichiona kuti vanhu vanogona here kutefenyura zvakasungunuka vachishandisa maresonance ava pasina kumbunyikidziwa. Saka tinoda kutenda neurongwa hwakaita sehunohwu, taakutarisira zvino kuti hurumende ichiendera mberi nokugadzira mokushandira makanaka, kana kuti yavanotipa chirungu environment yokuti vatefenyure zvakasungunuka.
Broadcasting Authority of Zimbabwe yakapa maresonance masere kunhepfenyuro dzemunharaunda, zvasiya kwave nenhepfenyuro idzi 14. Dzimwe dzenhepfenyuro dzakapiwa maresonance dzinosanganisira Matobo Community Radio Trust, Chimanimani Community Radio Trust, Vemuganga Community Radio Trust, Ndau Community Radio Trust, Twasumbuka Community Radio Trust, Madziwa Community Radio Trust, Patsaka Nyaminyami Trust, neRadio Vukalanga. Ndakamirira Studio 7 Muharare, ndine Rutendo Mawere.